chakutanga ndechekuti chinonzi school of ideology chakabudikidza nekuda kwezanupiefu yagara pasi sepotugiro ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo vemusangano kubva kumasero kwavo kusvika kumusoro nekubatsira kune vaya vaya vane ujiri vanga vari kuopposition vakadiserta vaya vachienda kuzanupiefu vachivatraina dzokuchini nezanupiefu so handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya but vanga vangazove kumakanzera ndichiri kanzera ward 16 hazviitiki zvekuenda kuchi hazviitiki zvekuenda kutelescope of ideology tinotoramba tinikezani hatinei nacho
ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism
hakuna kunyika yavo kunopfuura zvatiri kutoita izvi fight yatiri kutoita isu semazimbabweni or isu tiri kuopposition movement fight tinoridzotisinda nyika kupfuura varipo nenyaya yekuti tinoziva matambudziko arikusangana nawo zimbabwe kune corruption hakuna mabasa vanhu vari mumajere vanhu vari kukidinepa hamuna rusunuro munyika so isusu tiitokuda kuti nyika inaki so kana iri ideology isina kutrena vanhu vashandisa kuzanupiefu because ideology yavo ndeyekumbimbindoga ndeyenhirizhona nekusunga nekuba so handioni zvakakodzera handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake asiti ndaenda kuschool of ideology maonero angu ideology iyeyo kutowesa maresources enyika anhu arishanda enyika kana ari yepati sivo ri kuwesa media suppose mashandisa zvakawanda wanda zvitori nemusoro
asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya
no handisati ndataura navo nekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzurumu mune mapoko akasiyana-siyana ka so takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana asi tizive kuti takadhifa mafungiro nemukwini so handina kubvunza but zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakapindira mukanzuro uye zvaanomira nazvo isi pano tinomira navachamisa